ngamo chitiko ichi mari global fund round 8.2 grand saka gara ka apply amna 2008 kanga ya acceptiwa ku global fund saka mazuva esapfuura yakanga tiri mumanegotiations ne global fund kuti mari dzage dzichikwanisa kunge dzichiuya muzimba asi ndingangori nyika yezimbabwe tichifara zvikuru kuti mari yacho ikakwanisa kuzouya kuti izobatsira chimwe zviro ingazoita iende muzimbabwe
tinoona kuti munguva dzapfuura zvanga zviri kunzi izvo mishonga yemaARVs yanga yakashomeka imi muchawanikwa muchishandisa mari kuita sei
mari zhinji iri pa84 million yagara iri mari yemishonga ofunga zhinji yacho iri kubva kuglobal fund mari yekutenga maARVs zvimwe zvinoenderana nekurapwa kwevanhu vanozonoitawo ine shoma asi zhinji yemari yacho mari yekutenga mishonga
tinoonazve kuti panonzipo pane vanhu vanosvika 10,000 vari kufanira kunge vari pachirongwa chekupinda pamaARVs vanhu ava vachawanikwa vachipiwa mishonga iyi pasi pemari yauya iyi here kana kuti zvakamira sei
ngati 10,000 vanhu vatanga tichiisa pamushonga pamwedzi pamwedzi saka ndofunga zvinongoramba zvichiita sezvakati mishonga yatichatenga inongoita kuti mishonga yedu igare yakanaka sati isusu tashayikwa tashaya mishonga pasi pakare saka ndofunga zvakagadzirwa neministry of health kuti vanhu vangani vanofanira kuchivana mishonga pamwedzi pamwedzi ndofunga izvozvo zvavavanhu vakaronga ndozvichaitika zvakagaro mukuronga kwavo
tinoonazve kuti vamwe vari pamushonga pari zvino ivo maARVs vanga vari kushushikana vachiti ivo vari kutowanikwa vachishandisa mari dzavo kunyange zvavo vari pasi pechirongwa chekupiwa mishonga iyi nehurumende pachena zvii zviri kuitika panyaya iyoyi
nyaya yekuti vanhu vanoshayikwa mushonga zvinhu zvinoitika nguva nenguva ende zvino handi zvekuti dzimwe nguva tingati mishonga inenge yanzi yabva yashayikwa zvacho dzimwe nguva zvinongoenda nekuti pamwe munowana chipatara chimwe andichashaya mishonga handi nyika yedu yakanzi yanga isina mishonga ofunga ministry of health yakambozvitana mishonga yanga iriko hatina kumbowana varwere vakanzi dzokera kumba hapana kana mapiritsi akona ofunga varwere vanga vachiwana mapiritsi unogona kuti ungonzi chimbowana yaugozobvuka mangwana saka pane kuti munhu akuhwe mapiritsi e3 months pamwe unonzi chimbotora imwe dzimwe chete wozouya wotora mamwe next month tichiita kuti vese vakwanise nge vachiwana mishonga asi handifungi kuti pakaita nguva yekunzi munhu aregedza mishonga zvacho akati handichangendanzi hakuna mapiritsi akavaiushoa handifungi kuti nyaya dzaka